muri idzi dzavai kugara pamene mushure mekunge varungu vataishandira vashane worth nemudzimai wavo amai denis worth vakabviswa papurazi ravo renzimbe musi wa 31 december gore rapera mhuri yavaworth pamwe nevashandi vayo vakabudiswa papurazi apa mushure mekunge vasvitswa magwaro ekuvabvisa aibva kudare redzimhosva mushure mekugoverwa patsva kwemepurazi ravo richipuwa vawebster cuthbert muzara navaemmanuel mantipa chiguba avo vanonzi inhengo dzakasimba dzemusangano unotonga wezanu pf achitaura nestudio 7 vaworth vanoti purazi ravo iri vakaripuwa mugore ra1989 semudyandigere nekambani yeshuga yetriangle shure mekuishandira kwemakore gumi vanoti vanorwadziwa zvikuru kurasikirwa nepurazi ravo rine mahekta makumi mana iro ravakavandudza kwemakore makumi matatu nematatu
ndiwo mudyandigere wangu ndakagara papurazi pangu kwemakore makumi matatu nemaviri ndashandisa 140,000 ndichigadzira purazi kuita manhiridziro nedzimba dzekuchengetera fertilizer nemishonga pamwe neimwe mari yakawanda saka rungoto rwaaro pasina kana sendi hazvisi fair
vaworth avo vakazvarirwa pachipatara chemasvingo general hospital mugore ra1957 munguva yerhodhesia vanoti vakazoshandisa mari dzinopfuura zviuru mazana masere zvemadhora emari ekuamerica kuvandudza purazi iri vachirima nzimbe dzekutengesera kambani yetongat hullets iyo inogaya shuga kutorwa kwepurazi iri kwakasiyawo vashandi vavo nemhuri dzavo vasina kwekuenda sezvo vamwe vakanga vatopuwa pekuvakira misha yavo imomo vazhinji vakaita savatatenda mufundisi vanoti vari kugara pamhene apo vakatarisana nedambudziko rekunayiwa nemvura iyo iriko mazuva ano midziyo yavo ichiparara
mari yekurarama zvatozviringirwa upenyu zvekuti tange tichongotambudzika zvekuti hatizivi ticharama sei maybe tichatongozotangawo kutongorukawo kana mhasa samusoto kungoti tiwanewo kungozvifidha maybe pakaipa
vamwewo vakaita savatemba nzuve vanoti vari kutsutsumwa zvikuru nekuti havana kumwe kwavachawana mabasa nemamiriro akaita zvinhu munyika
ini senepa ndiri izvo zvakati kuomera iye zvino murungu wanga achikutibatsira akokozochenjairo iye anga achikutibatsira iye zvino ndatova naetu akukwangova kukumutotiwo zvakatoperirawo pano
vashandi ava vanoti vana vavo vazhinji varasikirwa nedzidzo nekuti murungu wavo aivabhadharira chikoro semutendo wekushandirwa zvakanaka vachitaurawo nestudio 7 amai denis worth vanoti chinovashamisa ndechekuti vakavabvisa papurazi ravo vakauya vachitora nzimbe dzasvika dzakange dzava kutoda kutonotengeswa kuti dzigaiwe kuitwa shuga vakati ivo mukuru webazi rezveminda mudunhu remwenezi vabhoas burirai vakatsikatsika kuti sei vakatorera zvizvarwa zvenyika purazi ravakapuwa semudyandigere nekambani yavaishandira asi vaburirai vati havazivi nezvenyaya iyi uye nezvemhuri yekwaworth
hativazivi vava hativazivi
apowo mukuru webazi iri mudunhu remasvingo amai chereti mumera vati havana chekutaura panyaya iyi hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rinoona nezveminda nekurimwa munyika dr angus masuka sezvo nhara yavo yanga isingapindi studio 7 yatadza zvekubata vamuzara navachiguba kuti tinzwe divi ravo ukuwo sachigaro webato rezanu pf masvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo hatitauri nezvenyaya dzeminda idzo dzavati zvinoitwa nebazi rehurumende rinoona nezvekurimwa nekugoverwa patsva kweminda ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba